manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina kurume 14 2024 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vanhu vange vachinzi vakazvigadza zvisiri pamutemo kumasvingo vobvumidzwa kugara panzvimbo iyi mushure mekunge hurumende yati haisi kuenderera mberi ichichuchisa nyaya iyi. Madzibaba Ishmael vomiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva dzekusatevedzera mitemo yenyika. Nyaya yemabatirwo ari kuitwa nyaya yechikafu nehurumende yokonzera gakava munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vagari makumi mashanu vemuraini rekwa Chitukuva muprazi re zero kumasvingo nasi vachenerwa nedare pamhosva yavanga vachipomerwa yekuzvigadza paivhu rinonzi ndere hurumende. Mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Gweta revagari ava rangachimirira sangano recommunities in action platform kana kuti CAPE vamadhokuchivasa vati vachuchisi varasa mhosva dzavanga vachipomera vagari ava zvaita kuti mutongi wedare avasunungure
teti yati iyo haichaenderere mberi nekupresa macharges pane vagari vekwachikutuwa vandanga ndichimiririra vachitivo vari kutenderana nesu kuti isusu zvatirikutaura kuti land iyoyo haisiri gazetted land saka ipapo mutongi apa mutongo wokuti sezvo state ichitenderana nazvo kuti haisiri designated state land saka zvoroitwa nava vachisina mhosva yavanayo nyaya yavo yabva yapera.
Vachivasa vati vagari ava ndevedzinza remadzimambo aigara pamasvingo eGreat Zimbabwe emunhu Mutapa nekudaro vakanga vasina mhosva nekuti vakagara munzvimbo yemadziteteguru avo kubva makore mazana matatu apfuura.
Abuda mudare tinozvitambira nokuti zvanga zviri pachena kuti vagari ava pavari kugara panhu pavakagara kubva kwemakore.
Sabhu kuchikutuva vahenry makusha avo vaitungamirira vagari ava vati
isinozvitambira namaoko maviri vamutimba inyaya yakanaka zvikuru yatatenda mudare vanhu vose vafara vapembera aiwa tadzorebwa lendi yedu tapuwa lendi yedu tigare muzvakanaka tichitendawo naivo vatungamiriri vehurumende zvovatenda chaizvo.
Vanoona nezvemabasa musangano reCape vakudzai mushave vati dare ratura mutongo wakanaka uye rakoshesa kodzero dzevagari. Hatina kukwanisa kunzwa kudivi rehurumende kuti zvikonzero zvipi zvaita kuti rirase nyaya iyi kumatare. Asi kuchipinge kwamahachi kuri kuda kudzingwa vamwe vagari vanosvika mazana masere vekanzuru nehurumende havana kutumira zvapupu zvopa kuti nyaya iyi irambe ichienderera mberi. Mudunhu remasvingo vanhu vanosvika zviuru zvitatu vakasungwa muna ndira nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuzvigarisa paivhu rehurumende zvisiri pamutemo. Mhuri dzinosvika mazana matatu dzekwamunyokowere kuchipinge dziri kumiswawo pamberi pedare dzipomerwa mhosva yekuzvigarisa zvisiri pamutemo. Mhuri idzi dzinoti dzigere mumisha yemadzitete guru adzo. Vamwe vakawanda vakabatwa nemhosva kudare redzimhosva vakanzi vabve panzvimbo idzi dzavakange vachigara kwemakore akawanda kunyanya avo vakatora mapurazi munguva yehondo yeminda muna 2000. Asi pamutemo wenyika gurukota rezvematunhu vaWinston Chitando vanokwanisa kutora minda mushure mekutaura nemakanzuro yematunhu asi vachifanira kusuma vari kuda kudzingwa paine nguva sezvinodiwa nebumbiro remutemo. Bumbiro haribvumire kuti vanhu vadzingwe pasina mutongo wedare uye pasina imwe nzvimbo yavanoendeswa. Kungodzinga vanhu kunotyorawo zvibvumirano zveUnited Nations nechiAfrican Union. Ndakamira Studio 7 mumatsvingo. Ndini Godfrey Mutimba.
Muzinda weAmerica muZimbabwe nasi waparura chirongwa chekudzidzisa vana vane makore ari pakati pemapfumbamwe negumi nemana pamusoro peutachiwana weHIV nechirwere cheAIDS. Chirongwa ichi chiri kuzivikanwa nekunzi Determined, Resilient, Empowered, AIDS-Free, Mentored and Safe Women, kana kuti DREAMS. Chichange chichidzidzisa vana ava pamadande mutande nenzira inova kwezva. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pagungano rekuparura chirongwa ichi pamuzinda weAmerica muHarare, mukuru anomirira nyika iyi muZimbabwe, muzvare Elaine French, vati chirongwa ichi chichadzikisa kutapukira kuutachiona weHIV mune vechidiki kunyanya vasikana.
Vasikana vechidiki ndivo vari panjodzi yakakura yekutapurirwa chirwere cheHIV. Naizvozvo zvakakosha kuti tivabatsire nedzidziso kuitira kuti vakwanise kuita sarudzo dzakanaka.
Vawedzerawo vachiti nyika yeAmerica ichaenderera mberi ichipa Zimbabwe rubatsiro mukurwisana neHIV kubudikidza nebandiko rayo rePEPFAR.
Senyika yeAmerica ticharamba tichitsigira Zimbabwe mukurwisana neHIV. Tinofara kuti rubatsiro rwedu mumakore makumi maviri adarika rwaiita kuti vanhu vari kurarama neHIV vabatsirike zvakanyanya. Tinovimbisa kuti rutsigiro urwu ruchaenderera mberi kuburikidza nechikamu chedu chePEPFAR.
Chirongwa cheDreams ichi chinosanganisira kudzidzisa vana pamusoro peutachiona weHIV pachishandiswa nzira dzechimanje-manje dzinonzwisiswa nevana, mabhuku ane mifananidzo uyewo kushandiswa kwemasaisai eintaneti. Muzvare Siza Mukwedini vekusangano rematamba Film Labs for Women, avo vakashanda nemuzinda weAmerica muno kugadzira zvidzidzo izvi, vaudza Studio 7 kuti nenyaya yei kwakasarudzwa vana vadiki padzidziso iyi.
Takatarisa nezvavo nenyaya yekuti vanga vachisarira mashure maprogram akawanda anga achiitwa neDreams kana changa chitwa nePEPFAR nemaimplementing fathers avo anga achiderekera kune vana vanotangira pa15 kusvika pa24. Asi kumazera madiki waya ndovata kunzwa vana vakuita dropout kubva muchikoro, vari kumitiswa maageism adiki vanenge vachiita vana kana kuti vakurodzwa vakuita sezvakawanda vana.
Mukuru weDreams Rise, chirongwa chekurwisana neHIV chakatsigirwa nePEPFAR pamwe chete neCDC, amai Dominica Dakwa vanoti chakakosha zvikuru chirongwa chaparurwa nasi ichi. Chiremba anoshandira muHarare vaPrince Mafuta vanoti kudzidziswa kwevana pamusoro pechirwere cheHIV kunogona kudzikisawo uwandu hwevana vanotapurirwa chirwere ichi.
Zvagara zvinonetsa kuti vabereki vadzidzise vana pamusoro penyaya dzine chekuita nebonde, asi mukore uno tikasadaro vana vanoparara nezvirwere. Ngatigarei navo pasi tivadzidzisese vabereki. Vamwe vanogona kuti kukurudzira kuti vaiti, asi vakachengetedzeka. Asi ini ndinoti ngatisafunga ibako tanaiyo.
Chirongwa cheDreams ichi chiri kutarisirwa kutekeshera nyika yese. Kubva mugore ra2004, America yapa Zimbabwe rubatsiro runosvika mari yekuAmerica madhora biriyoni rimwe chete nemamiriyoni mazana manomwe, kana kuti 1.7 billion United States dollars, rwekurwisana neutachiona weHIV nechirwere cheshura matongo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mukuru wekereke yeJohan Masowe gore jena penyera nyika madzibaba Ishmael nevamwe vavo vanomwe vamiswa pamberi pedare nhasi kuNorton. Dare rati richapa nemusi wemuvhuro mutongo waro wekuti vopiwa here kana kuti kwete mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vasere ava vakasungwa nemusi wechipiri kunyabhira. Mumashoko kuvatori venhau, mapurisa ati akawana makuva gumi nematanhatu pavanonamatira kusanganisira evana vadiki manomwe. vanhu vakafa ava vakavigwa pasina kusumwa vebazi rekwa mudzviti sezvinosungirwa pamutemo. Mapurisa anotiwo pavana mazana maviri nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 251 vakawanikwa panonamatira madzibaba Ishmael, mazana maviri nemakumi mana nevatanhatu havana magwaro ekuzvarwa kana kuti mabirth certificates. Vana ava vanonziwo vanoshandiswa mabasa akaoma uye havasi kuenda kuchikoro. Vanonziwo ne pavakatorwa vakaendeswa kuchipatara cheparirenyatwa muHarare kuti vanoongororwa utano hwavo navana chiremba. Kuoma kwaita upenyu munyika kwave kumanikidza vana vadiki kuenda kumabasa. Zvinogona kuonekwa nemasangano akaita seInternational Labour Organization kana kuti ILO sekubata vana senhapwa izvo zvisiri pamitemo. Mutoreri wenhau Jeffrey Moyo anotipanya inotevera.
Pasi pemutemo yenyika vana vanofanira kutanga kushanda vave nemakore 16. Asi izvi handizvo zviri kuitika nekuda kwenhamo yapfunya chisero munyika. Mumwe mukomana ane makore 6 ekuberekwa, Nigel Panatsa, ari kutoshanda basa rechiwindi muguta reHarare kana abva kuchikoro.
Kundoita zvekushedzera makombi uye kurengeuke nekugeza motikari. Nguva ndowana 5 kana pondo nemabhondi.
Uya Maria Smuperi, avo vanogara naye nemumwezve muzukuru wavo kuchitungwiza, vati vanga vasingazive kuti nezera rake anomboita windi mudhorobha.
Izvi zvekuti anoshedzera makomba anotozozivesa atozonzwa nemi matouya muchitaura kuti anoshedzera makomba.
Mumwe muzukuru wavo Rumbidzai Sumuperi, anova musikana ane makore 9 ekuberekwa, anoti naiyewo anotomboita zvekutengesa maputi nezviwidzi muguta reHarare.
Mona mutinenge nichiita basa rekutsvaga mari kandichipukuta mota kana unodedzera makombi. Mari iyo yandinenge ndatsvaga ndo yandinoenda unobhadharisa school fees.
Mumwe mwana ane makore 11 Lincoln Prince, anoti anotomborovha kuchikoro achitengesa mumigwagwa kuti mhuri yake iwane chekudya.
Ndoda kubatsirikana nekuti ndinotengesa makamu, ndinotengesa maswitsi, ndinotengesa mailo, ndinotengesa mazepe zvakawandawanda nematiripiki nemachinoda kubatsirikana.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati, vati kunyange vana vadiki vachiita mabasa akasiyana-siyana mumigwagwa mumaguta, mutemo wenyika hauzvibvumidzi.
Mapurisa vanoshanda nemapazi hurumende akasiyana-siyana vanosanganisira Ministry of Labour and Social Services, vanosanganisira local government. Uye zviyo veri zhinji chaivo chaivo mutemo wenyika iri pachena kuti hakuna munhu afanira kushandisa mwana ari pasi pemakore 18. Saka kana pane vanenge vaona zvakadaro zvichiitika ngavamangare.
Chizvarwa cheZimbabwe chinoona nezvemagariro evanhu muzvare tariro muungani, avo vanoshanda kuBritain vanoti kusamira zvakanaka kweupfumi ndiko kwave kupa kuti vana vaende kunoshava.
Vabereki vakavawanda havachakwanise kuti vabhadharire vana vavo mari yechikoro, nokudaro vanopedzisira vaakuita mabasa ese ese kuti vawane kurarama.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemagariro evanhu vaJulai Moyo sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi ongororo yakaitwa nebazi rezvevashandi muAmerica reBureau of International Labour Affairs yakaratidza kuti vana vanodarika zvikamu 14 kubva muzana kana kuti 14.8% vari pasi pemakore 14 vari kushanda muZimbabwe zvinova zvisiri pamutemo. Vakawanda vavo vari mumapurazi. Zimbabwe kwemakore akawanda inonzi haina zvairi kuita kuti vana vasabatwe senhapwa vachishanda. Asi ongororo inoitwa neZimstat makore 5 ega ega yakati vana chikamu chimwe chete kubva muzana kana kuti 1% chete ndivo vari kushanda vasati vabva zera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Zvina bhizimisi Kemisi Ziva Uyo akashaya nechirwere cheitsvo aradzikwa nhasi kumarinda eGlen Forest muHarare. Vasiziva vakashaya nemusi wemugovera uye vakapiwa remekedzo rwegamba redunhu kana kuti Liberation War Hero. Mushakabvu ndiye akatanga kambani yeCosmos Cellular uye akaitawo sachigaro weBroadlands Network. Akamboshandawo kukambani yePTC. Akaberekerwa kuFilabusi, Matabeleland South musi wa 30/10/1947. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto eIsrael anoti nhasi arwisa pasi nemuchadenga nzvimbo dziri pakati pedhorobha reGaza. Israel yati yarwisawo muguta reKhan Yunis ikaparadza zvinoshandiswa nechikwata cheHamas kukanda zvombo nemuchadenga. Gurukota rinorana nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken vakurudzira Israel kuti ione kuti vanhuwo zvavo vapiwa zvekudya nemishonga. Malawi inoti yatanga chirongwa chekudyara mbeu dzechibage dzakauchikwa nemushonga kana kuti genetically modified kuedza kupedza nzara yave kukonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura uye makonye anodya zvirimwa. Asi vamwe vanoti vanotyira kuti zvirimwa izvi zvinogona kukonzera matambudziko munyaya dzezveutano nemamiriro ekunze. Urongwa hwekuongorora mbeu idzi huri kuitirwa paLilongwe University of Agriculture and Natural Resources. Munyika maita gakava pamabatirwo ari kuitwa nyaya yechikafu nehurumende, kunyangwe zvakaziviswa kare nevanoona nezvemamiriro ekunze kuti kuchaita nzara, hurumende haisi kuratidza kuita chipatapata chekutenga chibage nezvimwe zvinodiwa. Asiyo hurumende inoti hakuna achafa nenzara uye vanhu vachabvumidzwa kutenga mupunga nezvimwe kunze pasina mutero kutanga muna chikunguru. Mugozeya nezvenyaya iyi, jonga kandemiri weStudio 7 abata vaLloyd Damba vanova munyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora pamwe navaJones Musara vanova nhengo yeZANU-PF. Totanga kunzwa kubva kuna vaDamba.
Tinotanga mukoma jonga, ndinoda kuti President Mnangagwa vakanga vachiziva about El Nino, nekuti El Nino yakatanga kuziviswa last year as far back as muna July. Saka taifanira kuprepare nekuti El Nino idrought, nekuti kuwanda kwemvura kana kushomeka kwemvura. Saka ipapo ndipo taifanira kugadzirira kuti izvo matura anga akamira sei. Pati zvakava zvina kukwanisa kunge zvichiitika. Chepiri, vaMnangagwa vakabva kutaura last month iyoyi vachinobhadidzi ndinge die of hunger, zvichireva kuti hapana achafa nenzara. Saka zvakutishamisa nawo kuti vakuti vanhu ngavatenge chibage wega, vagotenga chibage wega sei kana kuti zvekuti avumirira kuchiite mopapa. Ndo zvimwe zviri kuti shungurudza nekutinesa kuti nekuti mamopapa kazhinji vachadzimara vakutaasachitori instrument. Masachitori instrument zvinozora mapurisa akumira murodhi achiita maroad blocks achitora chibage kubva kune vanhu vanenge vachifamba vanenge vachitora kubva kumamisha avo. Saka zvino izvozvo zviri kutishungurudza kuti is it the planning of the government, vanenge vasingazvizivi here, asi nyaya yeEl Nino yagara ichizivikanwa.
Tinzwiona vamusara, vamusara, takanzwa kabineti ichizivisa matanho akataurwa mudare remakurukota. Munoti nezvataurwo zvakare navaDamba?
Ya, zviri kuita ndezvekuti hurumende iri kuita gadziriro ichitarisa zvichirimo mudura. Handiti zviri kuita ndezvekuti hazvirevi kuti matura enyika nevanhu haasi china chinhu zvatinotaura nguva dzino. Aiwa, mune zvichimo zvinotarisirwa kuti zvinokwanisa kusvika kunana July zvichirimo. Tichatsa futi kuti even though kwakapisa, zuva rakapisa, asi kune kumwewo kuchakohwewa zvokuti vanhu kana vachinge vapedza kukohwa vachamboti jei zvinhu zvavakarima makauno. Handiti asi kune nzvimbo dzakatrasterek, ikoko hurumende yanga yagara ine program dzayo dzesocial welfare dzokubatsira vanhu vasina chokubata. Saka hurumende yakaita urongwa hwekuti kutanga muna July kana taona kuti matura edu adzikira zvakanyanyisa, vanhu vochitanga kutenda kwavanotenda kunze kwenyika. Asi hurumende yakaona kuti vakasabvisa yatinga tu juti no charge kana kuti kuzvika zvino munyika zvinoita kuti tikafu chidhure. Saka vamunangagwa semunhu ane rudo nevanhu veZimbabwe, ndosaka dare guru rekabhineti rakaipa chisungo chekuti chiafu kana chichibva kunze chichapinda chakachipa. Saka nyaya dzezvematura yekuti matura mune zvakadini zvasara zvakadini vanozviziva. Saka tiri mugwara.
Tinzwe kuna vadamba vanamba pindai tinzwe.
Regaini kutorei bheke kumagwaro kana mange muchiziva kuti kumagwaro. Faro zvakaratwa hope dzake achizoudzwa kuti kuchazoita nzara. Haana kumirira kuti rizosvika gore rechi7 kuti atanga kuzadza matura. Akatanga kuzadza matura ake Faro muchine 7 yezidze maguta. Saka zvekuzomirira kuti kusvika muna Juni zvazvibatsiri.
Vamusara, tinoonawo zvakare kunge pasina kudyidzana kana kutaura rimwe pakati pevakuru muhurumende. Tainzwa kubvira kare kese zvinhu zvimwe zvakanaka, zvakanaka, zvakanaka. Asi kabineti yakazobuda pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Aiwa, chatika pata kuziva ndechekuti mwaka ese yapfuura Zimbabwe kubudikidza neutungamiriri wamunangagwa yakange yazadza matura tichishandisa chirongwa chekuvhudza, tichishandisa chirongwa chelendifomu vanhu vedu vatema vakaona minda. Saka pabasina chikonzero chatingati kuti paite panicking nekuti matura anga azere. Sazombotakanisika nechekuti mwaka uno mvura haina kunaya zvakanaka. Nomwari ujaivhanga hapasari nzara vamunangara vakataura vamunanga vachinoziva vari munhu anoziva dzikisa zvaanenge varumbisa.
Tinzwe kuna vadamba. Vadamba, hanzi nevamwe vari kutisvitsawo mashoko kuno, chikafu kana chaakugoverwa pasapo chiri kusvika chaakutariswa kunzi munhu abuda mbamani. Zvinhu zvamuri kuona zviri kuitikawo here uye mungataura nezvazvo here?
Tosinzwe zviri kuitika mukoma Jonga. Saka isu tikuti zvinhu izvo zvakaipa nekuti chikafu ichochocho chiri kutengwa netaxpayers money. Ndikatenga masamba matm ndikubatirwa tax mari iyo ndinotenga chibage. Saka yesiiti kana chavo inopiwa vanhu kunzeekupa munhu wezano papfuvhudza zviri kuitika. Saka tikuti zvinhu izvo zviri kuitika ende ngazvisaitike nekuti Zimbabwe ndeyedu tese tese tikubhadhira tax.
Vamusara, tipete chirongwa, pindurai tinzwe.
Hakuna munhu anozouya achiti izvo ndazonzi kana kuti wezanupiefu upiwa. Hakuna vanhu vanotodzingwa musangano wezanupiefu vakaita izvozvo. Even vakaita izvozvo muhurumende hakuna munhu anobvumidzwa ende hakuna munhu achakarudza vanhu kuti uinde zvakati saka hapiwe zvakati.
Avo vanga vari vaJones Musara vanova nhengo yezanupiefu. Manzwawo zvakare kubva kuna vaLloyd Damba, munyori anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reMDC. Vaviri ava vanga vachitaura vari parunare muHarare muhurukuro yakokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvedanho reparamende reHouse of Representatives remuAmerica, iro rakapasisa mutemo, rakapasisa bhiri nezuro rekumanikidza kambani yeByteDance inoburitsa mavhidhiyo eTikTok yekuChina kuti izvipatsanure kuhurumende yenyika iyi kana kuti yotengesa bazi rayo remuAmerica. Mukuziya nezvenya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mumwe anoita zvemafirimu nekufambisa mashoko ari mukuru wekambani yeMirajo Productions Nick Zemura kuti tinzwe maonero ake.
Kuona kwedu isusu semaartist nevanhu vanoita zvecontent zvinenge zvatovhiringa vanhu vakawanda nekuti vamwe vanhu vari kutorarama neTikTok iyoyi. Vamwe vanhu vari kutobhadharwa mari dzekutochengeta mhuri nekurarama kwavo nekugadzira mavhidhiyo anoenda paTikTok. Tichitarisawo kune zvemabhizinesi, vanhu vemabhizinesi vanopfuura 5 million businesses vari kuadvertisa paTikTok, kureva kuti yatove kambani inofanirwa kupiwa uremu hwakada kuzongoenderana nana Facebook, Meta, ana YouTube.
Ngatitirapasa bhiri irori, zvinenge zvave kureva kuti kudini pakati peAmerica neChina.
Zvinotishamisei kuti ukaunzinzwa kam inyika yakaita seAmerica inotaura kuti iyo freedom of speech voonekwa vachinge vari kuda kuenda kunovharidzira kambani iyi nekuti inobva kuChina. Ndinozivisa kuti vari kutaura nyaya yekuti pane maissues enational security kuti vanogona kutora mazive evanhu vari kuenda paTikTok vanogotora information votiwa kuChina nekuti kambani iyi ndeyevanhu vekuChina. Asi America yakatanga kudai nhasi, zvichazoita sei kumakambani ekuAmerica akaendawo kune dzimwe nyika Africa. Imbofunga yuti na asiti kati isusu Zimbabwe atikada Facebook. Tuna uti antimima kampani cha Amerika. Tuna uti Facebook mchengesele Zimbabwe division. Inozova experience ya kakunaka ere kana sadaru.
Munoona ere zichito zoosika pakuti jinzi TikTok ya yatozo varwa za chose mnika.
Kuna angu kwa angu ndewe kuti ino guna kustazo banu mazo kubanuwa ino guna uzungu. Mani kutuwa kuti chengeswe ibata nizwe. Ime kampani munu ma Amerika. Yora mpa iripu. Asi kajizu kutaliza shakanaka.
Kunewo ere zvarwa zveZimbabwe zvinoishandisa wo TikTok.
Oh, TikTok yakazara muZimbabwe. Ende inonakidza futi cha. Isu tinoikambi tinoishandisa kuzvikazhinji sedambe. Vanhu vanenge vachienda vachinoita zvavo mitambo yavo, vachitamba mimhanzi, vanoita zvinosekesa, vanodzidzisa, vanodi kuita vanotengesa. Ine chikoro chakanyanya. Inini ndemunhu anoda zvekuita nezvekudzidzisana. Ukaenda pa TikTok unogona kutoswera uchidzidza makosa akawanda kubika, kugadzira zvinhu kuita sei. Inoshanda steering kunyanya kunere chidiki.
Mumwe anoita zvemafirimu ari mukuru wekambani yemirazvo Productions, Nick Zemura, ari parunhare muno muWashington DC na Ivan Zininga weStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Magadi kwe Studio 7. Munoona vakura vaka varunoti vakatarisa vanhu vanoona kunge vanhu takapusa zvokuzopusisa chaizvo. Zvakataurwa naachadzamira paya paya vachiti ivo nyika yese ndiya president. Ivo paya vada kutopromota dynasty yavo kuti vana vavo vaite maland barons, vazukuru vaite maland barons. Nekuda kwaizvozvo muchaona mapuraza akawanda achatorwa achinziwo anofanira kunge ari mumaoko memhuri yavo nevazukuru vavo. Saka ngavasati onese kunge hatisi kuziva marongero avaroda kuita nyika yedino. Isusu takangotarisa saizvozvo. Saka havazivawo chimwe chinhu chokuti aiwa zvinopera.
Mazora seStudio 7. Hai, avo mai vanotaura chokwadi chaicho. Chokuti izvo ngatibvumei nokuti vanhu vasingadi kubvuma maopposition. Nenyaya yokuti havadi kuti vanhu vabve murombo. Asi kuti vanhu varambo vachitambura. Mai vari kutaura chokwadi kuti nga tadii kumbotarisawo kuti kunonzi kubviswa kwemasankisheni kuchavisa chii. Uye timboisa musoro pamwe chete titarise tichibvuma noti kuramba tichikakavara kana kuti kuramba chokwadi chatinoona kuti izvo hurumende yanga yakaikwa mbira dzakondo.
Jongo akandimiri. Nyaya dzamuri kubudisa mazuva ano idzi dzinoenderana nezvinoenda nezvematongerwo enyika kana kuti maakutoita zvimwe zvebhizinesi nana tobacco flows nana whatever kubva zuro hatina nyaya yatakahwa kwamuri. Budisaiwo nyaya dzine chokuita nezvematongerwo enyika zvinoenderana navaemarson Munangagwa navanelson Chamisa nana Tendai Biti. Zvese tinyatsonzwisisa kuti chataswera tichidzidza nhasi nokuona chii chinhambo chokuti zuro makangotaura nyaya imwe yandakangoita sokungoti tere imwe inenge iri naniwo zvayo. But tinei nezvebhizinesi muchirongwa chino cheStudio 7 tine nyaya yezvinhu zvakavanzika zviri maererano nezviri kuwanikwa munyika kwete zvefodya. Tikavhurira Studio 7 fodya. Taurai zvinhu zviripo zveukama hwemapatriotic parties tichatunzwa kuti chii chiri kufamba muupenyu hwedu.
Pastudio 7 masora sei vashamarira nevamadiwa. Ndinoda kuti ndizivisewo vanhu veZimbabwe kuti kunyange vanopihwe mota vacho nevamwe vanoita zvavanoitirwa hurumende haizvioniwo here? Deno ari opposition anoita saizvozvo angadai asina kuvharirwa. Ko chavasikaongorori kuti mari idzodzo dzinobva kupi kunyange huri upfumi? Haungaiti upfumi hwokukandira mari kachero nomudziva mese kana kupise mari. Ingatiwani musoja uyo akasungwa paakape makavichi mombe achibvarure mari. Hazvitenderwi zviri kuitika munyika yeZimbabwe.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Vatereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi cheWomen's Round Table tiri kutarisa nyaya yemusangano wepagore wechimakumi matanhatu nemasere unotarisa nyaya dzekuyanzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume we68th Annual Commission on the Status of Women uri kuitirwa kumuzinda weUnited Nations kuNew York uchipindwa nemadzimai kubva kunyika dzakasiyana-siyana kusanganisirawo vemuZimbabwe. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yedu yenhau zvakare. Hurumende inoti haichamanikidze vamwe vagari vekumasvingo kubva panzvimbo pavange vakatamira. Nyaya yemabatirwo ari kuitwa nyaya yechikafu yokonzera gakava munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.